Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino i Studio 7.
Tishitepe nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 34, kwete 40 vayakazivisa marimwe zuro. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vanotsanangura zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom Mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakawedzera nezuro nguva yenational lockdown nemasvondo maviri. Tabata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana kuti vatsanangure kuti chii chakapa kuti hurumende itore danho iri.
Hurumende yakawedzera danho rekuti nyika irambe iri pauchenjeri yakangwarira kudzivirira denda recoronavirus kwamazuva anoita 14 days. Chikonzera ndechekuti denda iri harisati rapera. Kune dzimwe nyika chiri kutopekesha riri kuwedzera, tikatisa nyika dzekutana South Africa, Ghana nekumwe muno muAfrica riri kutowedzera. Nekudaro mashandiro atinoita, mafambiro atinoita, matyidzano atinoita nedzimwe nyika anoita kuti isusu tive neutera huno kana denda iri rikauya munomu. Ririmo zvaro munomu. Hongu muno mariri macho rinofanira kuonekwa kunzi harisi kupekesha richifamba kubva kumunhu kuenda kumunhu. Nekudaro pane zvibatano anofanira kutorwa akaita sekupfeka mask kuitira kuti denda iri risatapuka kubva kuno munhu richienda kune mumwe.
Danho rakatorwa nehurumende nezuro iri rinorevei kuruzhinji rweZimbabwe.
Hongu pane kurerutswa kuri kuitwa pamatano aya. Kare kare taiti vashoma vaifana kushanda vaivangaru mataiti my essential services state. Tapedza izvozvo tichisunungura nyaya dzezvoupfumi tikaenda pachidano rechipiri kubva pane rechina tikaenda padano ratakati iye zvino vemigodhi ngavashandewo, vamwe vemisika imwe yezvechikafu ngavashandewo. Ndokubvapo ndokutoenda padana aya tirerutsa futi takuti vesi vanoona nezvekugadzirirwa kwezvinhu nekutengeserana ngavashande, ngavaende kumabasa. Asi avo vanoita zvekumhanya-mhanya vachingotengesawo zvimwe zvekuti munhu araramise mhuri zvokunhonga-nhonga ngavasashanda. Avo vamabhazi ngavashande havo vose. Kusara kwevamakombi vaya vanongomana maemergency taxis vaya vaya ngavasashanda. Nokuti ivo vaya vaya zvinonetsa kuti chengetedze magariro avanoita imomo, maunganiro anoita vanhu nedzvikitsviki rinoita vanhu vakambandikidzana rinopa kuti denda iri rikwanise kutapuka kubva kumunhu kuenda kumunhu.
Zvii zvakanakira kana kushatira danho rakatorwa nehurumende nezuro?
Izvi zvinhu zvakaisirwa kuti vanhu tisakuvadzwa nedenda iri zvakaitwa kune dzimwe nyika. Ndinoona vateereri venyu vanoziva kuti tikaenda kunyika yakaita seBritain kunogona kufa 800 people pazuva rimwe chete. KuAmerica pamwe vanga kusvika ku2000 pazuva rimwe chete. Muno muZimbabwe hatikwanise kudaro. Tichine rombo rakanaka kwazvo kuti denda iri munomu rauraya vanhu vana chete. Haritina kukuyiwa makwiro akuitwa kune dzimwe nyika. Kuti munomu kana tikati 4 a day vanenge vakatowandisa, zvinokuti kubvira parakatanga kusvika ino A4. Saka hatina kusvika ikoko nokuda kwamatanha anotora hurumende. Saka hurumende haikukwanisi kumboti taakungoregedza mhepo dzedenda dziya dzivhuvhute pakati pedu. Aiwa, tinopera. Ndo urongwa hwakaita hurumende kuchengetedza utano hwevana veZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe.
munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vachitaura vari parunhare vari muHarare. Nasi tatambira mashoko kubva kumuteereri weStudio 7 akachengetedzwa kuBulawayo. Tinoimba kuti hurumende yakateverera panguva ino.
Ndinonzi rutendo United College iyaya UC College muBulawayo. Ndave ne 20 nasi ndere che 23 tiripo. Chikafu chatinodya chisiye kuti zvamuchose nezuro chaye chaye takadya sadza nekabheji risina mafuta, risina madomasi, risina chinyi. Sipo pabha panogona kungonzi bhara bonese rinogona kungonzi vanhu 20 or 30 pabha. Mapedzi atinopiwa kunge watoenda watombonotaura navo zvimwe zvisimwe watovaratidza seni zvangu ndakatomhoina ndikatovaratidza kuti ndionai o ndikatovavhurira kuti nditori kumwedzi ndopavakatozondipa mapedzi. Nzvimbo yatiri haisombosiri yekuti takapiwa machira emunhu angirinaya emujera aya ndo hatiri kufuga zvidhongi zvemachira. Mutirungu chatirongokumbira kuhurumende ndechekuti tiende kumba nekuti hatisi chadi zvimwe zvakanyanya. Vamwe vedu vakabuda kasi vakabuda havana kuwana transport vakadhambiwa na 6 o'clock 150 bond. Nevaenda mheno kuHarare nevaenda kupi vanyango vaenda kuMutare vakangopiwa ma 300 bond wawo. Chatinokumbira dai vanhu vatibetserawo dai hurumende yatinzwawo kuti padzedu. Laifi yatiri kurarama panapa ndeyevasungwa. Namwe mazuva chavo chavo mapurisa anotomboti abhuza zvokuti dzokerai dzokerai totorohwa nemapurisa vachiti abhuza dzokerai kumulandi kenyu hapana sadza. Saka chetsawo kuti mukatoona toenda pasocial media oro takutaura nemazita edu zvinhu zvinozenge zvatotinetsa patigere. Zvinhu zvekutoti nyange ndichitaura panapa ndichiona situation yevamwe mai vatiri kugara navo vari kubhidha nani stop fee marotaura kuti kumba wakangosiya kusina kana chunhu. Ende tinokumbira kuti kana makutipawo mari yebhazi munzwe kuti mari yebhazi iyi nemareti aveko nemachinjiro akaita zvemuzimbabwe hamusoexpekta kuti munhu anoenda hameno kure kwakati bond 300 bond ndofunga nyange muHarare chaimo chaimo haisi kusvika. What about anoenda mberi kukaita sekumberi kweHarare? Tokumbirawo mutibetserewo tosichewo nhangirikinei.
Apo vatori venhau munyika vari kubatana nepasi rose Mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vanoti kuita basa ravo vakasununguka kuri kuvanetsa zvikuru sezvo vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda munguva ino apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatori venhau vanoshanda vakazvimirira vanoti nenyaya yekuvhara kwakaitwa zvizhinji munyika havakwanisa kuita basa ravo nemazvo uye kurarama kwavo kuri kunoenza sezvo vachibhadharwa nekushanda kwavanenge vaiita. Muzare hazvinei mwanaka anoti kurarama kwake semutori wenhau akazvimirira kuri kunoita sezvo vanhu vanosiva panyaya vakavharirwa mudzimba dzavo ukuwo pasina zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzenhau.
Matambudziko ndingangotaura kuti ndasangana nawo munguva dzino dzecovid-19. Chekutanga ndechekuti vanhu vari mulockdown maactivities mashoma ari kuitika. Taisimbofamba uchiendawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana uchinotsvaga nawo. Sezvandataura kuti ndiri freelance journalist chandinenge ndanyora ndochandinobhadharwa. Asi nenyaya yekuti mastories acho amashoma mari yatakuwa noyachi yashoma zviri izvo zviri kutikanganisawo mararamiro edu. Tinodawo chikafu, tinodawo marentals, todawo zvakasiyana-siyana. The other challenge yatiri kusangana nayo inyaya yekuti masources edu vamwe havasi willing kutaura. Unofonerawo mumwe mumuudza kuti andiri mulockdown handikwanisi kutaura.
munyori mukuru musangano rebatori venhau rezimbabwe union of journalists kana kuti zuji mumasvingo vatatinda chitangu vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevatori venhau nderekubudisa kwemashoko panguva ino uye kushayika kwezvipfeko zvekudzivirira zvevatori venhau izvo zviri kuita kuti vatye kubuda panze kunoita basa ravo.
Denda recovid rawedzera mamwe matambudziko agara achisangana nevatapi venhau muzimbabwe. Chekutanga ndechekuti kunyange denda iri risati ravapo, vatapi venhau vaishushikana nenyaya yekuwana information. Zvino zvabva zvawedzera nedenda iri information yacho iri kunetsa kuwana. Rimwe dambudziko guru riripo nderekuti vatapi venhau havana protective personal equipment yokuti vapfeke kuti vasabatira chirwere ichi. Sezvamunoziva kuti kune dzimwe nzvimbo muno muAfrica kuTanzania kune vamwe vatori venhau vakatofanira chirwere ichi. Saka iri dambudziko rekushaya zvokupfeka zvakakwana zvokuzvidzivirira idambudziko hombe.
Vamwe vatori venhau vari kunyunyuta nekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemasoja vachibvunzwa tsamba dzekufamba nadzo. Kunyange hazvo hurumende yakapa vatori venhau mvumo yekushandisa zvitupa zvavo zvebasa zvegore rapera. Mutori wenhau bepa reteu Zimbabwe Clayton Sheridan anoti mapurisa ari kutadzidza vatori venhau kuita basa ravo zvakanaka panguva ino, izvo zvinotyora kodzero dzavo uye kutadzidza kufamba kwemashoko zvakanaka sezvinodiwa pakucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day.
Nhau kudzwana kwacho unenge wari kuda nepari manhanzombe. Vanhu avo vari kuramba kutaura nesu pane dzimwe nzvimbo dzazvinosvika. Kana vakaungana ukasvika kuda kuhwa kuti vanoziva here nezvechigwere checorona virus, nokuti vanenge vakaungana vamwe vacho vanoramba kutaura nesu vachiti kana mapurisa angazviziva zvabuda mumapepa nhau. Mapurisa ne acho vashungurudza achivarova. Saka vanhu kutaura nesu vamwe vacho vari kutotya vachiti isu tisi tiri kukonzera kuti varohwa. Uyezve mapurisa iwavo vari kuramba vachingonetsana nevatori venhau pane nzvimbo dzakasiyana siyana vachiti hamufaniri kunge muchifamba famba zvavari kuti zviri unnecessary. Pamwe pacho vanogona kutoramba chero vakabudisa gwaro rakapuwa nezmc rinova iro prescard.
Sachigaro wesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vagolden maunganidzo vanoti gore rino vanocherechedza zuva iri vachisuwa nenyaya yecoronavirus iyo iri kutadzidza kuita vatori venhau basa ravo nemazvo mukubudisa nyaya dzezvechirwere checovid-19 zvizere. Vamaunganidzo vanoti sangano ravo rakaendesa mapurisa kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti mapurisa nemasoja asashungurudze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo.
Patinopembererera zuva reWorld Press Freedom Day, semisa Zimbabwe, ndingada kuti mhuri yezimbabwe izive kuti majournalist muno haana mufaro wakanyanya nekuda kwekushungurudzwa kwavanga vachisangana nako kunyanya-nyanya pamazuva akatanga COVID-19. Ndingada kuti muzive kuti for example kubva musi wa 1 kusvika musi wa 15 April takarekodha vatori venhau vakashungurudzwa vanga vachisvika ku15, inova nhamba yakakurisisa tichitarisa kuti vanhu ava vanoshungurudzwa vari mukati mekuita basa ravo muno muzimbabwe. Uyezve basa
mudunhu remasvingo vatori venhau vana vakashungurudzwa nemapurisa munguva yecoronavirus, uko vatori venhau vakawanda munyika vakasungwa pamwe nekushungurudzwa gore rino apo vainge vari pabasa ravo. Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsango vanoti hurumende yakapa chisungo chekuti vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka munguva yelockdown. Vakati vakazivisa mapazi emapurisa nemauto kuti varemekedze vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo zvakanaka. Asi vatori venhau vanoti kunyange hurumende yakabudisa mashoko akanaka aya, mapurisa nemasoja ari kuendera mberi achishungurudza vatori venhau. Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom, chekutanga vanhu vachimanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vana muzimbabwe uye kubata vanhu makumi matatu nevana. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reZimbabwe Youth Council razivisa nyika yose kuti chirongwa Youth Relief Fund icho chakanangana nekubatsira vechidiki vane mabhizimisi akavhiringwa necoronavirus chichambovharwa kuitira kuti magwaro evakanyorera atange kuongororwa. Mike Hoyo Studio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe zviri kuitika.
Tuda kutenda vechidiki vose waka kwanisa kutumira ma applications avo. Kunevaya vasati vatumira gavatumire musi wa 4 May usati wa shika. Kuitra kuti tange uongororwa wa nukwanisa kungi wajizo batirwa wa batirwe mkati mema zuwaiwayo anotevera.
Parizvino matima wana ma applications mangani
4332 pamapepa iwaya vazhinji vari kumaruwa uyewo kumatebereland vange vasati vatumira mapepa akawanda asi Bulawayo iripo pamaprovinsi ane mapepa akawanda taisa matanhu ekuti vanhu vakadai vagone kutumirawo mapepa avo kuburikidza nemadistrict nema Ward youth officers kusvikira musi wa 4 May watataura nezvavo.
Avo vachivaisa ma applications avo vachapindurwa rini?
Kana tapedza kuongorora mapepa aya timufikiro rorimwe chete zvinhu zvose zvinofanira kunge zvavapo zvekuti vanhu ava vatange kupiwa dzimari dzavo. Vakaisa maapplication aya vachatanga kupindurwa kutanga musi wa 5 May kureva kuti vanenge vabudirira ndo vanozopedzisira kupindurwa asi vanenge vakundikana vachange vachipindurwa. Saizvozvo hapana application ichanzi yakundikana. Vanenge vatadza kumita marequirements aya vachange vachiendeswa kune mamwe mapazi anobatsira parelief fund imwe chete iyoyi.
Chirongwa ichi chichavhurwa zvakare rini?
Chirongwa ichi chichazovhurwa zvakare mushure mekunge mari yakabuditswa nehurumende iyi yapera, kana kuti mushure mekunge maapplications akatumirwa atadza kupedza mari iyi. Zvoreva izvo kuti mari inenge yasara inogonazve kuti chirongwa ichi chivhurwe zvakare munguva inotevera.
Nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina vachitaura vari parunhare vari kuHarare naMikes Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndine kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington umo parizvino tiri kutetenyura tiri kudzimba sezvo paine chirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai nyaradzai kumbonzvanda vesangano reRosaria Memorial Trust yekwamurewa uyezve vari ivo mumiriri weAfrican Union panyaya dzekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Tino kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Gumbonzvanda. Mungatitsananguriro kuti kwakamira sei kwamurewa kwamuri uko panyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Tiri pacovid-19 kunyanya tiri mulockdown muno muZimbabwe tiri kusangana zvikuru nedambudziko rekumbunyikidzwa kurwisana nemirishonga mudzimba. Kuno kwantiri kwamurewa tagamuchira makeses akati wandei evasikana vari kumbunyikidzwa vamwe vachimanikidzwa kuroorwa ari kusvika kuRosaria Memorial Trust Center kwedu. Tichifamba muzvipatara matiri kushanda tiri tichibatsirana neveministry of health pane zvecovid izvozvi tiri kugamuchirawo mashoko ekuti vari kuwanawo maripoti kumakliniki ikoko evanhu vari kuuya vanenge vasangana nemirishonga mudzimba.
Mungati zvii zviri kuita kuti uwandu hwedambudziko iri hurambe huchikwira?
COVID-19 iyi tagara tine mhirishonga mudzimba asi yave kutowedzera sekuti vanhu vakangogara vari pamwe chete havana dzimwe nguva havatorina chekudya mumhuri hakuna kumabasa kwekuenda saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vabva vanyanya kuzoshushana mudzimba umo. Tiri kuona zvekuti kazhinji nekuti tripa lockdown vanhu varikubva vazoshaya kuti vanga reporta kupi vanga tizira kupi vanga wanya batsiro kupi asi sisi tinokoshesa zvikuru kuti chero tripa lockdown munhu afanire kufira mumba uye atifanire kunge tiri kurwisana tiri mudzimba
vanenge vasangana nedambudziko iri madzimai nevasikana vanofanira kuita sei pane masangano here anoshanda achibatsira vanhu kavanenge vasangana nedambudziko iri
kana munhu asangane nadambudziko ngatitsvage nzira yekudzivisa ngangari village health worker kana sabhuku kana community care worker ari padhuze nemi isu veruzareya memorial trust tiripo kuramba tichitsigirana nemi tikuziva hurumende yezimbabwe nedzimwe hurumende dzese dzemuafrica dziri kunyanya kusimbisira zvikuru panyaya yekuti tidzivirire mhirizhonga iyi tine maorganization akasiyana siyana emuno muzimbabwe vana musasa project zimbabwe women lawyers association vana wilsa vana legal resources foundation namamwe vana helpline vari kuedza kubetseredza saka ngatiregei kugara takatarisana nemhirizhonga mudzimba asi ngatiripotei
zvii zvamungakurudzire vese vakateerera vangange vakatarisana nedambudziko rekushungurudzwa vangange vari madzimai vanasikana kana ivo varume
tinotikoshesesa ndechekuti ngatiedzei kudzivirira mhirishonga tichidzivirira covid-19 zvinokosha kuti tigare tichiwirirana mudzimba umo tine yanano tisina bongozozo tisina mhirishonga sekuti mhirishonga pache zvayo inoita kuti vanhu tisanyanye kuchengetedza inonzi social distancing inoita kuti vanhu tigare takasuruvara uye kuti dzimwe nguva munhu anozoshaya kwekunyatsowana batsiro ndokunge ari kure nezvipatara kure nevangamubatsira ngatidzivirirei zvikuru mhirizhonga patiri kudzivirira covid-19
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai nyara dzaigumbonzvanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri nhasi iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa kutapuriranwa pamwe nekuongororwa kunoitwa utachiwana hwecoronavirus kuti munhu azowanikwa aine chirwere checovid-19 muhurukuro yedu tina Dr. Natsai Zhou Chidavaenzi vanovenyanzvi mune zveutano vari chiremba muPhoenix muArizona muAmerica regai tinzwe vachitanga nekutsanangura pamusoro pekuongororwa kunoitwa vanhu yatingati testing tinzwe kuti vari kugutsikanawo here nemabatiro ari kuitwa urongwa ihwohwo zvikuru takatarisa kumusha kuZimbabwe
Neno somona anoita tracking specialty yangu yandoshanda is public health iye zvino although ndine clinical experience ndinotsumboshandako but iye zvino ndirikushanda mu public health community pandakanzwa nhamba dzokumusha vokutanga vatakanzwa vakashaya and pandakanzwa kuti wananga vakulondon wananga vakunew york zvakandita kuva netariro because ndakati as long as we know kuti zvava nekupi tinotibatsira kuti tive more controlled zvandaigara ndichaura kuti zvingandityisa is kunzwa kuti munhu ari somewhere kureserva somewhere ikoko muzimbabwe asina contact kunze asina mbwana munhu auya azomuvhizitira kubva kunze asina mbofamba kuenda kusouth africa kana kuevhen kuenda kuharare tongozwa kungoti anayo corona and I don't know kuti statistics dzacho pano kuti tracking dzacho vanodziita se nokuti isu ndo zvatinoita tinotracka kusvika tasvika palast contact like here tinosvika munzwa kuti mune munhu ari positive munext city yedu tinobvunza kuti pana anomuziva here pana kataura na in the last 14 days ano ugara kukerea kukano shanda kupi tineva mwe vedu ya reruzi wa mwono mwana paje kana tuwa mwano shanda kuna wakambu inda ikoko wana kwa anonsa ano shanda to treka to access avani vako tuwa uzati karai kuna kwa mwenda kwa 14 days tituona kutimchacha ma symptoms ere kana msila ma symptoms karai 14 days ano kumusha wakuti 21 days
Tirikuzwawo Dr. Joe uchidara enzi kuti vamwe vanenge vatomboongororwa vachiwanikwa vaine utachiwana kana kuti vaine chirwere cheCOVID-19 vari kuzopona kana kurecover. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Nyaya yokurecover isusu kuno hatichaiuse for America healthcare providers because kuri kuwanikwa kuti vamwe vanonzi vakarecover vari kuwanikwa vachitesta again later ndeimwewo nyaya.
Tiri kuzwawo kuti iwo ma test kits zviri kushandiswa mukuongorora vanhu ivavo zvimwe zvacho zviri kunzi nevamwe zvinogona kupa yatingati ma results asiri chokwadi kit iyoyo kana kuti chashandiswa mukuongorora kuti munhu ane utachiwana here chopa dudziro isiri chokwadi
izvo zviri kunaitwa just like any business vanhu vanofanirwa kuuza matest are credible anobva kuma companies are credible and just like anything kuchavana vanhu vachada kugadzira mimishonga yavano advertiser isina kunyatsotestiwa kuona kuti sensitivity yacho or accuracy yacho iri papi andizvo mawana ndo zviri kunetsa saka kumusha handizivi ndakatombobvunza hama yangu yanda kuzati kwa matest amunouza chii because pano isu takanetswa necouncil kuti matest amuri kuuza tiri kunzwa kuti chii kune matest asiri accurate kana kukasanganyasa muri kuuza matest anobva kucompany dipi dziri credible ari approved here necdc saka that's number one kuti tizive kuti matest anenge achishandiswa muma different areas even muno muamerica kuti vanhu vari kuatengeka kubva kucredible so that's number one number two ndeye kuti what tests are they using basically right now matest ari kushandiswa i2 yavanoti rapid test iyayo kuti maresults ari kubuda in a few minutes in 15 minutes and then kuna amwe anotora mazuva akati kuti kuda 2 or 4 depending neload yekwaari kuendeswa saka the test they done differently this is something that's testing chinochitwa but as you go you accumulate data you accumulate information inozokuita kuti muchinje maitiro saka the scientists people have to be open divatire kuti takuchinja zvinhu because i virus iri kuchinja
manga makateerera kuna Dr. Natsai Joe chidava enzi vanove chiremba nyanzvi mune zveutano vari ku Phoenix mudunhu reArizona muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC
Atereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com. Mushidoma zita remunu uyu uyeshe kutisingamu bata sei.
Zvongo yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri makumi matatu nevana kwete makumi mana vayakazivisa mari mwezuro. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatsanangurira veruzhinji zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reworld press freedom mangwana.
tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.